A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this July the 16th, 2015. Welcome to the women's segment, Ngatikurukurei Madzimai, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we are looking at the plight of vendors in general, but with particular emphasis on women. What are your views on the issue?
To join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 shortwave frequency Monday through Friday at 8:30 p.m. But as you know, ladies out there, Thursday is your day.
We are also on the web. You can find us on www.voazimbabwe.com. Lobanjalogu www.voashona.com. Lobanjalogu www.voaindebele.com.
Get your memory, Maravanika. Get in the Sandino Masingo. Mustika Munuan, Itango Fuwa. Not in some of the stables and Dimbo Nuan, like the Satwa, a Satwa Fenjua, Patipa Nuan.
Hello, I'm Katula Ben Manyenyeni, the mayor of Harare, Zimbabwe. Yes, we are working on cleaning the city in terms of the initiatives commenced under the previous minister. This is being run largely by our team at Town House. We, as elected officials, would like to give them their space to look into how best that project can roll out. There are concerns about the preparedness for this exercise, a big exercise. It has not been tried before. It was not anticipated. There will be resistance because the vendors will like assurance of traffic, i.e. volumes of business in the new designated areas. They want assurance as to the facilities, access of the potential customers. So that resistance is not completely unexpected. We don't expect it to be violent. We urge our teams to deal with the vendors in a humane fashion.
Nina Nini Vision Mambura, Mr. Plam Tigatesi. Nina Humokalani, Erin Aucho, Hulman, the Rain City, Kuana Uyanetis, Avant, Avatin, Inda, A1, Nobutra Telekin, every way, Kumobuti, Eti Avant Kabakosh, Amazon, Nobutabakosh, local Avawanzai, Indiana Kuluvia Jones. Njalo yiyo impilo abaphila esiphila ngayo abanye abathengisayo. Mina angikathengisi, so lande mplana ukuba ngomunye wamazweni. So yiyo impilo abantu abaziphilisa ngayo, abanye bafundisa ngayo abantwana, babhadala ngayo imali yona le abayithelayo, bayabhadala irenti ngayo, vele yiyo abaphila ngayo. So sibe nyaka kule ndlala, noma ungabe usedolobheni ungakhumbula ukuthi kumbe ngiye emakhaya ngedinga ukudla, ngiyethenga ukudla like inyumbi, ngeke ukuthole cause kugele indlala. Yabo.
Today on the Women's Roundtable, we are continuing to look at the plight of vendors in general, but with particular emphasis on the plight of women vendors. What are your views on the issue?
Marvelous. I understand in Harare today, 15 vendors who were arrested on Monday appeared briefly before a Harare Magistrate Court and were remanded in custody to about next week.
And also in Harare, reports coming in are that the Harare Municipal Police continued evicting vendors from the streets, while local government minister, Mr. Xavier Kasukwere, was reported to have been touring some designated areas. But we were unable, PJ, to actually get in touch with Mr. Kasukwere to hear his view on the issue.
Yeah, and National Vendors Union Chairman Stan Jorwadza and Director Samuel Wadzai are part of the vendors who are still in custody right now after appearing in court today. And some vendors' associations say this is a move to frustrate vendors from congregating and putting up a united fight.
But PJ, opinion actually seems to be divided, with some retailers and other, you know, residents saying the government move is welcome to relocate vendors to designated areas because it clears the city, which has become very congested. And with some people actually reporting that when they do go into the city, they are unable to do their shopping peacefully. And retailers are saying they pay rentals. So the vendors should be given a place where they also get to pay rentals and, you know, the economy benefits from them.
Yeah. But most vendors are still blaming the government for creating the vending problem in the first place after failing to create employment through the 2.2 million jobs promised under the ZANU-PF upcoming blueprint, the Zima said, during the last election.
Yes, I think that's actually the cry that's coming from most vendors who, like we said, are mostly women. They are saying, okay, now where are they going to get their livelihood? They send their children to school using vending. But then some people are saying maybe they should follow the examples of such countries like Tanzania and Ethiopia, for example, that have managed to actually do it in a more professional way.
Formalize it and institutionalize it
in a way, so that the government also benefits and the vendor
from
themselves
collecting taxes, and
is
so
able to run their business professionally. But I would like to hear what your views are on the issue, our dear listeners.
Yeah, namhlanje kuhlelo lethu siyalambulela kuhlelo olwe Studio 7 uhlelo asihluzeni bomama. Namhlanje sihluza udaba lwalabo abaphila ngokuthengisa emigwaqweni ezidaladini emadolobheni ehlukeneyo. Labo asebele amaviki athile lokho bekulokuxokozela njengeHarare, abanye kwaba lokuxokozela lokutshengisela, abanye babotshwa bavalelwa. Ikanti ke namhla kuthiwa abanye babo ababotshwe izolo bagcine bemiswa phambi komthethwandaba. Ikho ke thina sigxile kakhulu njengoba kuluhlelo lwabesifazana Marvelous, sigxile kakhulu kwabesifazana labo abaphila ngokuthengisa. Sizaba labo abaza sitshela esizakhuluma labo emoyeni, abaza bebekhuluma ngenhlupho abadibana lazo emadolobheni ehlukeneyo, silaba abasegogwe, abasegwanda, abasekaroyi, eChegutu, eMtare, umzilo omunye wakade seMtare, sithena na uhulumende ufuna senzeni, siyethengisa yini imizimba yethu ukuze sinakekele imuli zethu.
Aiwa, iroida machokwadi PJ nasi muchirongwa chedu chemadzimai. Tiri kutarisa dambudziko riri kunyanyo tarisana nyanya nemadzimai anoita basa rekutengesa vari mumigwagwa. Takwanisa isu kutaura nemadzimai ari munharaunda dzakasiyana siyana. Tataura nevari kwaMutare, vari kumasvingo, tinezve vachauya vari kuGokwe kukadoma kuti tinzwe kuti kwavo kwakamira sei. Nekuti nhasi taona maHarare tanzwa kuti mapurisa ekanzuru anga achiriwo kutosunga vanhu vachitivo ende kunzvimbo dzavakatarirwa kuti vaende unotengesera. Asi madzimai mazhinji vari kuti aiwa, dai hurumende yakwanisa kuti vawane mabasa, sezvo nzvimbo idzi dziri idzo dzavanga vachikwanisa ivo kunge vari kuwana cheruviri. Saka tichange tichikurukura nenyanzvi uyezve nemadzimai tichinzwa kwavari kuti vari kuzvigona sei, uyezve remangwana zvii zvingaitwe kuti pagadzirisike. Tombonzwa kubva kuna mumwe wedu ari kwaMutare. Just listener feedback from Mutare, who we spoke to one of the vendors in Mutare earlier on, and they had this to say.
I was able to get a lot of money. vane mabhero mapisini vava zvese vakatora vakati vari kunopisa saka zvinhu hazvina kutombobira mushe tiri kuchema nekuti tiri kurarama nemurodha hatina chete zvinhu zvatinoita muupenyu senge inini nditori single mother ane vana 4 pavana 4 ipapa apa 1 ari kucollege mumwe ari form 6 mumwe ari form 3 mumwe ari grade 5 vanoda kudya vanoda kuteka vanoda kutengerwa school fees mabhuku esofort saka ite zvino izvi hazvina kutomira zvakanaka ndikutoshaya kuti saka upenyu ndohufambisa sei ndodii nekuti pandairaramira hapachaiti
asi ka vamwe vanonzi ivo vatorwa vakaendeswa kune imwe nzvimbo yakatarwa nekanzuru imi makakwanisa here kuenda ikoko
nzvimbo iyoyo handina kukwanisa kuenda nekuti vanhu vazhinji hatina kuenda vanhu vakaisana pakuzivana nerangu zita rakatopuka hamutorina mubhuku but ndakatorejistawo ndikaita zvese zvinofanira kuitwa asi zita rangu haritori mubhuku
saka muri kufunga kuita sei mune ramangwana
saka iko zvino izvi ndikutodzingera zvino ndosvidini ndobudisa zvinhu zvangu mudzimba here ndiise imwe rumu ndoisa huku here ndimbodii zvinhu hazvina kutombomira zvakanaka huku dzachonawo futi dzinewo maproblems ekuti ndikadzisa pamba vesitanze vakauya vakangozeva kundi nehuku mangwana mangwana vakuya pamba havachabvi vasvuti ndivape mari kana kuti vonditi huku ndisachengete huku mumba sobvandashiya kuti saka ndodi ini handina kudzidza handina kuenda kuchikoro ndaitesevekawa vangu kuti vaende kuchikoro varide kuita upenyu hwandakararama
aiwa tiri kunzwa apa kubva kune vamwe vatataura navo vari kwamutare tichaendazve kumasvingo uko tiri kunzwa kuti zvinhu zvakamira sei we're going to our vendors in Mashingo so they can tell us what the situation is like.
Ndoita memory maravanyika. Ndotengesa ndimuno Mashingo. Kumusika munyuwani ichangovhuhwa. Tinotengesa mavegetables nzvimbo nyuwani. Hakusati kwafenziwa pachiri panyuwani. Hakusati kwanyatsokujairika. Vanongotenga apo neapo asi hazvisati zvanyatsokubata.
Asi muri kufadzwa here nekwamakaiswawo kuti chiona kuti vamwe vanga vari kuti aiwa mutaundi yemasvingo manga manyanya kuita tsvina
kwatakaisiwa kwakanaka asi mutaundi matenyaya kuchata zvekuti kana dai kwakakasiwa kuchipedziwa aiswawo mvura nokuti iko zvino kana kune huruva inozara huruva plasi takanzisa vaka mashedhi tinotsva nezuva saka taichikumbira kuti vachipedza purosesi yavo kugadzira misika iyo tinyatsokutengesawo zvakanaka
muri kubatwa sei munobhadhara mari yakawanda sei pazuva
hatisati tabhadhariswa sevanhu vachiri kutanga hatisati taziva fiya yacheni kuti mari
makatanga kutengesera kumusika mutsva uyu riini
ndakatanga last week ndopatakatanga kuvhutwa tinde pakuvending site iyeyo kunoko hatina kuona kushungurudzwa asi kuti tikunonekerwa neprosesi yekuti vapedze kuvaka vangoisa mafenzi matereti apera asi zvimwe zvese zviri haizvo.
Some differing views there from some vendors, some in Mutare who are actually saying they had their wares taken yesterday, PJ. But our vendor in Mashingo is saying where they were moved to is fine, although the business is slow, but they would like to see the area having toilets and running water. So very different views there.
Just basic services, that's what they need at the moment, Mashingo. Well, ngabala lili betu labo ababili, omunye o mama atesemtare yenake ukhala ngokuthi endaweni lapho abahanjiswe khona hatshi akula macustomer akwedluli bantu yikho-ke bona bakhala ngokuthi lifuna sinakekele imuli zethu ngani nxa lizasithathela indawo lapho esithola khona amacustomer amaningi kuzothi lowo osemashingo umama wemashingo ukhanya ithabile mavelas uthi nani hayi indawo lapho esiswe khona kurayithi sibili kodwa-ke esikudingayo ukuthi ngabe uhulumende uyasakhela izambuzi kanye lokuthi bathole amanzi ahlanzekileyo awempompi
aiwa PJ tinenge tine mutereri wedu wokutanga amai Mugadza vari kugokwe tombonzwa kuti kwakamira sei makadii amai Mugadza aiwa tinokuchingamidzai pachirongwa kwakamira sei kugokwe panyaya idzo dzekutengesera mugwagwa
kugokwe panyaya dzekutengesera mugwagwa vanhu vapidiswa vose vachiswa kunzvimbo dzavaronzi vaende kunotengesera asi vanenge vachingochema kuti tiri kuiswa kure nevanhu tidziswa mumarodhi mavanga vagara kutengesera saka vose vatiwa vose vakabva munzvimbo idzodzo vanga vachitawo nharaunda vanga vachizoita zvekubvisiswa nedzimotikari
saka imi semaonero enyu zvii zvingaitwe kuti pagadziriswe
tanga tsimwa kuda kanzi yagadzira vanhu nzvimbo dzakanaka kuti vanhu vatengesere vasinga vachiziva nzvimbo dzavo sezvidzidzo vachivabhadharisa mari dzendiani noti vanoya kuti vanoya dzemari.
Aiwa, tinotenda mai Mugadza. Mofonazve vhiki rinotevera. Okay. PJ, we have another listener, Precious Chitsike from Kadoma. Hello, Sis Precious.
Hello, magadizeni.
Aiwa, tiri wadi. Kwaka mira sei ikoko kukadoma panyaedze kutengesa mugwagwa?
Vanhu vanga vari mumugwagwa vakazara asi vari kudzingwa manje nemapurisa ekanzuro.
Ehe, vari kunzi chii?
Vari kunzi dzokerai kunzvimbo dzavanofanwa kutengesera. Kune maflea market, kune misika. Saka vanhu mavhenda havasi kuda kudzokera musika.
Imi munoita basa rekutengesa here?
Ehe, indoita basa rekutengesa, ndiri muvhenda. Asi ndakatoona kuti kutodzokera kunotengesera musika zvinenge zviri nani, nekuti vari kuramba vacho vari kutorerwa zvinhu mudzi, vari kutorerwa zvinhu nemapurisa ekanzuro.
Saka makatodzokera here kwamakatarirwawo kune kanzuro yekadoma?
Ini ndakadzokera mukadoma. Makanakira kuti maflea market emo haana vanhu. Mavhenda ndovasiri kuda zvavo kuti kudzokera mumaflea market. Varida kutengesera muguta chaimo. Maflea market edu ari padhuze zvavo nemuguta. Asi mavhenda ndovane vachingoita nhara, ndoda kuramba achingotengesera mugwagwa. Saka ndakadzokera ndakatoona kuti ndingatoita losi.
Saka mungati pazuva muri kuwana mari yaka inokwanisa kuraramisa murere?
Mari yacho ichiri shoma, haishoma. Vanhu vachinzi havasi kumbopinda mumaflea market kuzotenga, kutaura chokwadi.
Asi munoona pachizogadzirika sei?
Ndinoona kuti munhu wese akapinda munzvimbo dzinofanirwa kuti dzitengeserwe ka. Zvinenge zvinoita nani, nekuti munhu wese mutengi wese anoya kupinda mumaflea market.
Aiwa, tinotenda Sisi Precious kuti mambotiudzowo zviri kuitika ukadoma. Muve nezuva rakanaka.
Sisi Precious, ndibvunza hangu mubvunzo mumwe chete chete. Vaya vanositengesera pamabhazi anopfuura nemukadoma vachiri kungoramba vachitengesa here?
Vanoramba vachitengesa asi vekanzuro vakasvika vanodzinganiswa zvavo.
Saka havachabvumidzwa kutengesa ipo paye panopfuura neparengini pemabhazi?
Havasi kutombobvumidzwa.
Aiwa,
tatenda hedu Sisi Precious.
PJ, maybe before you take our listener, we'll just summarize what Precious and Mai Mugadza were saying. Mai Mugadza from Gokwe is saying that the situation down in Gokwe was very, you know, confrontational with the, you know, the vendors going onto the streets and the council there coming and picking them up and, you know, just running battles.
Yes.
But Precious says she chose as a vendor to go to the designated site,
yes,
although there are still some running battles in Kadoma. So she's saying for her, it makes more sense for her to be at her site so her wares are not bent or taken by the council. But she's saying right now people don't know where the people are. The advertising is not as good, but she feels if people do, you know, take this call by their councils, it will be better in future. So different views there, but we can take our listener from Gwanda.
From Gwanda. I also asked Precious about those vendors that normally ply the rank, the bus rank, of buses that go to Bulawayo,
yes,
the Bulawayo Road, or to Gweru. I've noticed, I remember from my childhood days when I would ride the bus from from Harare to Bulawayo, you would see all those vendors are just selling their wares outside the bus. They would swarm the bus the moment it comes into rank.
Yes.
Yeah. Oti ntateke umlaleli amavilas usitabile chuma. Siya kwa mugela kuhlelo.
Yebo.
Linjani kona ngapha eGwanda?
Hayi, Gwanda siphilile.
Yeah. Unjani umqando? Kumbe sohambi.
Hayi, umqando kuyakhanda kakhulu.
Liyathengisa yini ingubo?
Siyazama ukuthi ngengubo zakhona njengoba sitshona sisemgwaqweni sigijimisana labantu be-council.
Yeah. ungathi hlafuhlafu ngamafitshane ukuthi lina-ke eGwanda kuliphatha njani lolu hlelo olokususa abaphila ngokuthengisa?
EGwanda akusiphathi kuhle.
Yeah.
Ngoba lapho esicentelwa khona.
Yeah.
Thina njengamavenda sithengisa sincwame abantu aba lapha esifuna ukusiwa khona akula abasoze behla izimoto bagijime bayengashi
ye
kuseceleni kakhulu
kuseceleni kakhulu
okwesibili thina manxapha sifika laphana bafuna amadosi abanandaba nokuthi mina ngithengisa ama-frozen lama-orange into zama-R1 ukuthi ngelanga ngingazi uzathe $20 R20 kumbe sibane ngantsho R30 anjo nxa usuthengisa likhansela isifika sithatha dollar kuthuthi wena usala ule mali engagwani isinkwa sabantwana mna nhlala labazukulu abangu-4
yeokuba
ludubo olukhulu ukuthi nxa kuyukuthi wena usuthengisile i-R20 ikhansele i-$30 i-R12 wena suselele R8 ayisathengi le mota elesinkwa sabantwana
so lina elikhala ngakho ngaphandle kokuthi kukhatshana kakhulu kuseceleni ukuthi imali ebhadaliswa ngumasipala vele iningi kakhulu
iningi iningi yanjo abameleli ukuthi wena uthengisane
ye
nxa uthengisa ama-frozen anjo kulezi nsuku uyaqanda
ye
kunzima ukuthi uthengise ama-frozen
ye ukuthi wathengisaimimithi
ukuthi nxa uthengisele abantwana besikolo laba abathenga ukuthi nje bayathanda bazethenge ku-R20 yokha maningi ikhanseli isithatha dola abafuni lo ukuthi bathathe i-R10 bafuna idola i-R12 iwona sisala ne-R8 i-R8 yakhona ayithengi isinkwa wena ulabantwana abamele behambe bethwele besiye esikolo
ya kunzima so wena-ke ukhuthaza ukuthi kwenziweni ukuze impilo yenu ibe lula
impilo yethu ukuthi ibe lula laphana size sihambe eHarare ngumbe liyakhumbula
ye sake sakhuluma
nabakhulu ukuthi singasuswa lapho esithengisela khona kodwa sithanyele
ye kube ngokuhlanzekileyo
ukuthi nxa sithanyela lapho esithengisela khona siyenza khonoku kuyabe ku-right thathi sizuze abantwana bonke ezindaweni eziningi abakhuliswanga ngibantu abaholayo bona bauthiwa abahola thinapha sibe council engababhadaliyele ukubabhadala basebenza baphiliswa yindaba yevending ababanye bafundiswe indaba yevending kodwa singaphinda sithi thine sizama ukuthi sibakhulise sizagcina sinezigebezi eziningi ngoba bantwana bangakhula bengasafundanga bengasahambe esikolo ilungele labo ukuthi bahambe esikolo anje
ye
kodwa nxa bengasahambe esikolo ngenxa yokuthi mina la mnyabele i-R8 leni ndiyelayo kayikwani isinkwa ayikwani lutho lokuthi aye esikolo sokunzima
ye hayi sibongi ye hayi
sibongiyathanyeliswa
ye
lapho esebenzela khona
kodwa amanzi ayatholakala yini lezambuzi
ukhuluma enye indaba enkulu
yeah.
amanzi lawa i-3/4 yegwanda ivalelo kuthiwa kuvalwa amanzi abavali manzi esuch bavalela okuthiwa ama-rates ama-rates a-involva ama-tower lights kuthiwa kuyini ama-street lights ama-street lights vele kasidla kade sagcina ukubona abanye bazelwe kungela ama-street lights kuvalelwa amabhima abathi bathwala kathathu ngeviki la ngeviki kwangikhona kayekosikhathi abathwala ukuthiwa balamota
ye
kodwa bayacharja kuphela so imali yama-rates ivele inkulu kule mali yamanzi nxa sebephumisa abaphumisi besithi baphumisele ama-rates bathi baphumisele amanzi ofuthi kugiwengu
hayi sibongile kakhulu ankosikazi Juma
siyabonga ma
yebo Miss Juma was actually saying they've got a lot of problems and where they are being designated to, there are no customers as well, and it's not hygienic. They don't have any water. They don't even have toilets, just like our listener from Mashingo was saying. Is it Mashingo or the other place? Yeah. So she had a lot of complaints, but and I asked her, well, what do you think would make life easier? And she recommended that they make them at least Just clean the place that where they are right now and just continue making them work over there. And she also complained about the tax that they are supposed to be paying as vendors. Gwanda is nearer South Africa and Botswana, so they use the currency, the rand and the pula. So when you convert the rand to the to the US dollar, it's about 12 rands to one US dollar, and they're supposed to pay you one US dollar per day. And she says she can only sell her wares for at least $20 or $30 $30 per day. So at the end of the day, she doesn't even make a profit out of it.
Yeah, that sounds really, you know, troublesome. But we have Yeukai Kapembeza on the line from Karoi. But before we take her, we're going to our intern, Rute. I always get her name. Okay, we'll take Yeukai. Apparently, we'll wait on the WhatsApp, but we'll take Sisi Yeukai. Makadi. Aiwa tinokuchinga midzai pachirongwa chedu. Kwakamira sei ikoko Karoi kwamuri panyaya iyo yekutengesa mugwagwa?
Kukaroi kwakamira zvakanaka zvako bati pakasimazuva ano hatikumbotengesa hakuna kana basa tinekuumanyisa watikaita musvit tanguva nenhamo yega yega hakuna kana basa.
Imi munoita zvekutengesa, munotengesa chi?
Totengesa mavegetables.
Ehe.
Green.
Yeah. Saka munoona kunge Saka mukaone pachigadzirika sei Sisi Yeukai?
Ipapo pagadzirike pari netanya kuti isu tikataona kuti tikanzo yedu vanenge vachivari kuda kutisa kunzvimbo dzavanoda iwo isu taichidzwa kuti kunzvimbo dzatokwanisa kuwana makastoma anotenga saka vanenge vachitsva kunzvimbo dzavanenge vachidai kuti tisingasvike makastoma kunzvimbo medu matogara semukaroi mutaoni matotengesa mune tereti hwani inenge iri mutaoni yakamira vanhu vese saka ndiri neproblem isingatomboiti.
Aiwa, tinokutendai kuti matipawo muchitiratidza kuti kwakamira sei kukaro ikoko. Muve nezuva rakanaka.
Maita basi.
Ehe, PJ, you were saying you have a WhatsApp from Lupane. If you can just read it quickly before we round off this segment.
Yeah, kulombiko lapho osanda kungena. Ukhanya umlaleli wethu Marvelous uyehlulekile ukungena ecingweni. So wasethumela ke iWhatsApp yona le. Uthi yena lokho okwenziwa ngumunicipality kufana nje lokwenziwa ngabagula ingqondo. Ngoba akula muntu ohlala eZimbabwe ongakwazi ukuba abantu bayadubeka, siyadubeka la. Bafuna siwondle njani imuli zethu njengoba kungela la msebenzi yangkhona. Elizweni akula msebenzi ngempela. Lo ngusikhangezile Dube uthi yena ngiselupane.
Aiwa, pakanaka PJ, but I will probably have to take our other WhatsApp messages into the next segment because time is not on our side. And today we have been really having some good feedback from the women out there. We are very proud of you, and I hope next week we'll have the same
response.
Yes, coming in from our listeners. Because today we've opened up our mics and said it's for you women out there. We don't really have a guest, although we had lined up someone from the Zimbabwe Chamber of Informal Economy Association, but would really like to hear from you. So if you're a vendor and you're listening, please give us a call. We'd like to continue speaking with you. And as we now progress to the internet, you can catch us on www.voazimbabwe.com. So please stay tuned. I'm Marvelous Mklanga Nyahuye.
Yeah, so we skati so kuti sitetele siye ngale seqele ngale ebulenjini sivalelisana labalaleli bethu abasemsakazweni weradio kodwa siya ebulenjini ku www.voazimbabwe.com loba ku www.voaindebele.com. Mu Praxedis Jeremiah.